akufanisa kuchitaurirana zviri pamutemo nevashandi, tichida kuti vashandi vemuzimbabwe havangati hatina voice kana hatina mukana wekuti tinzipe zvishomo zvedu. Saka ndo spichi yandakapa ikoko. Spichi iyoyo yakamba yasapotwawo chaizvo nemamwe magavhumendi vanotoona Botswana, Namibia, Kenya, vese vakatisapota ari magavhumendi. Kwozotiwo vakamirira maemployers, paive nemudzimai wekucanada akamirira maemployers enyika dzese akati tinoona kuti Zimbabwe yaakufamba zvakanaka, tafadzwa nezvavataona. Asi pakazotaurawo vakamirira vashandi avo matrade unions, vakati hapana zviri kufamba. Zvii zvinhu zvakati gumburawo hedu inii semunhu anga ari kushanda navo. Asi kutanga kakwe kushanda pamwe chete, ivo zvimwe ndovavanoona havo pasina zviri kufamba. Asi pakuti tatori netnf yatakabvumirana tikasainirana, zvinoreva kuti pane zvinhu zviri kufamba. Saka pamusangano iwoyo avo veilo pavazogara pasi vakati Zimbabwe inoda yavanoti direct conduct mission. Direct conduct mission ngaiende kuZimbabwe inonyatsoongorora kuti zvavakataura kuti zviri kuchinja vashandi vakasununguka ichokwadi here. Saka iniwo ndakamirira vamwe vangu vandakaenda navo ikoko, ndakamirira Zimbabwe. Ndakambva ndasimbisisa chaizvo kuti kwete, isu tatotanga kuita machinji. Tinovadii vanhu vanoya kuzotiudza kuti fambai makadai, kana kutouya kwavo kunototikanganisa zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka. Saka takaramba kuti conduct mission yacho iuye, asi hazireve kuti kuramba kwedu tatovhara musiwo. Aiwa, hatina kumbovhara musiwo. Tiri kureva kuti uyai asi mutibatsire kunyaya panegotiating apa. Patati patnf hapandiri inini chair, ndiri kudawo kuti ivo ndo vane ruzivoka. Satiri kuda kwavari uyai neruzivo runotibatsira kusimudzira nyika yedu kuti iti Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is for engagement. Kwete kuti vauye vachitarisa zveshure, kushure takatobva koko.
Asi hazvizoite here kune vamwe vaongorora, hazvizoonekwe here sekuti Zimbabwe ine chekuvanza? Nekuti kana pasina chekuvanza hapana kutya kuti vanhu vauye kuzoona kuti musha makamira sei.
Kana vachivazoona vari kuona chii?
Vashandi vari kuchema chema kuti vari kushungurudzwa, vamwe vachisungwa, vamwe vachimborohwa.
But Zimbabwe ine mutemo wakasenyika dzese yatinoti rule of law. Saka ini munoti vanhu vakati tiri kuita strike yekuti magariro evashandi haana kumira zvakanaka, izvozvo hazvirambidzwi. Munogona kuti magariro evashandi haana kumira zvakanaka, mofamba henyu muchitaura kudaro. Asi kana mukati ndo zvamaakuita, musikotanga kupisa kumamaketi kune vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo vane misika, motanga kupisa muchipaza kumasitoro. Isi takafamba netimu yakaapoindwa napurezidendi kuti tinoona distraction yakaitwa nemadistendencies akaitwa muna January. Kwana tiyangu aisiuzuko zvinhu zvakapiswa kumatoo gezi tichibva kurodhi yekubitwis kwakapiswa. Saka tinoitei strike here iyoyo? Saka nazvinhu zvadaro mutemo wezimbabwe unofanirwa kuti vanenge vatyora mutemo vatengwewo, vanofanirwa kutongwa zvakanaka mudare rezimbabwe.